Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hei ni msoro inaudzedudza nasi chitatu nyamavuvu 24, 2016. Zvino muHarare zvakaita manyama amire nerongo zvitevera kurwisana pakati pemapurisa nevechidiki veMDCT. Vemachechi voronga kuratidzira mangwana vachinyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika. Gurukota rinoona nezvevashandi rinoti hurumende iri kuedza kugadzirisa nyaya dzemihoro yevashandi asi iri kuomerwa nezvinhu. Chikwata cheZimbabwe Warriors chotanga gadziriro yacho yemutambo wekupedzisira weAfrican Nations Cup neGuinea. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kuratidzira kwaitika muHarare nhasi uye nyaya iri kupomerwa mapurisa yekutyora kodzero dzevanhu. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu kanawo kutitumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 1202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave.